Mangwanani akanaka tereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 11/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro wenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire tiratidza hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika.
Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose.
Makanselas mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo, uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu.
Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti makanzura mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change nezuro rakaita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Musangano uyu wange uri weStanding Committee. Mapurisa ambenge achirambidza bato iri kuratidzira achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi vakamboyambira MDC kuti ikada kuratidzira isina mvumo inenge yazvisikira moto muziso. Mukuziya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka.
Chekutanga tatarisa nyaya yekuoma kwaita zvinhu. Nyaya yehurumende isiri kunzwa kuti zvichemo zvevanhu, kukwira kwemutengo, kukura wezvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kushayikwa kwemafuta, kushayikwa kwemagetsi, kukwira kweschool fees, kukwira kwemutengo wezvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kuparara kwaita health services sector, zvese zvitaona zvakakodzera kuti maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire tiratidza hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika. Iri zvinoenderana neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019, zvinoenderana zvakare nemaatakati mabig five fights akataurwa naPresident pavakaita Vision 2020 yemusangano kumbare. Tikawirana kuti vana veZimbabwe vachakotonoka neruzhinji ndirwo vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo maira nemamiriro aita zvinhu munyika.
Saka muchakumbira mvumo kumapurisa here? Zvinenge zvichifamba sei mukuratidzira kwamuri kuita? Nekuti ka tiri kuona kuti misangano yamuri kuedza kuita kana iko kuratidzira kwacho kunenge kuri kurambidzwa nemapurisa.
Izvi ikodzero riri mumiriro remutemo ratakagadzira tega muna Mei muna 2013 yatingati Section 59 yeConstitution. Saka isu seMDC tichamobhilaiza vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira hurumende yamunangagwa kumaomero aita zvinhu.
Pane mamwe masangano here amunenge muchibatana nawo mukuratidzira uku?
Tichashanda nemapato ese anoda kushandwa nawo ari kuirirana panyaya yekuti vana veZimbabwe vapinde murunyararo maererano nekodzero dzavo dziri mumiriro remutemo vachiratidza kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo nemaomero aita zvinhu munyika. Imwe nyaya zvayatoongorora nekutaura nezvaMstanding Committee inyaya yematactics akuitwa nezanupf kugadzira tsamba dzimwe dziri kungogadzirwa dzevatungamiri vakasiyana-siyana veMDC rinonzi Minga Arizaina. Tsamba yakagadzirwa imwe ichinzi yanyorwa navatabita Kumalo, imwe ichinzi yanyorwa navahwende, imwe ichinzi yanyorwa navakomichi. Saka zvese izvozvo taona ari ma tactics ari kushandiswa nezano PF kuda kufananidza mapato ndakuzano kwaita mirijonga saka zano rida kuti zviite sokunge ku MDC kwaitawo mirijonga kuti vana veZimbabwe vashaye faith mu MDC saka tataura nenyaya iyo tikawirana kuti izvozvo zvinofanira kurambwa nekuti ku MDC tiri kushanda setimu yakabatana vakomiti vanhu vane tsamba yakagadzirwa marumwe zuro yekunyeba vabva vangotorwa mukana iwoyo kuti vataure kuti ivo havana kumbobvira varizaina vataura uye varamba zvakasimba vakatorekodha vhidhiyo yavo vachiramba zvemanyepo zvokugadzirwa nezanupiefu zvokuti varida kurizaina uye havana trust kana kuti faith neutungamiri asi nyaya zhinji yandingangoti yatataura ndiyoyo nyaya yekuti vana vezimbabwe vane kodzero yokupinda mumigwagwa vachiratidza kutsutsumwa kwavo maererano nemaomero aita zvinhu saka seMDC takuendera mberi tichisusukidza mberi resolution yatakaita muna mei muna 2019 chisusukidza mberi chitauro chakataurwa napurezidendi chamisa paagenda 2020 yavakataura kumbare muna January kuti isusa vana vezimbabwe tine kodzero yokupinda mugwagwa vachiratidza kutsutsumwa saka haiwa huru runo vana vezimbabwe ngatigadzirirei tipinde mugwagwa tiratidzire kutsutsumwa kwedu nemaerano nemafambiro ari kuita zvino vana havachakwanisa kana kuroora hatichakwanisa kutenga mudzimba maita nzara iri kusura nhamo iri kuyakasunga tai chaiyo saka tiri kuti vana vezimbabwe vane kodzero yekuratidzira
mutevedzeri wemutauriri weMDC valuke tamborinyoka vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust riri kushora makanzura mazhinji richiti havasi kuteerera zvinotaurwa nevanhu vakavasarudza mukuru wesangano iri vaprecious shumba vaudza studio 7 kuti makanzura mazhinji haana ruzivo rwekutongwa kwemakanzuru vati makanzuru mazhinji havasi kunyora pasi zvavanoudzwa nevanhu kuti vagoendesa kukanzuro kunotseya zvavakange vaudzwa vashumba vanotizve mashandiro anoita makanzura haaenderani nekutonga kwejekerere tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji
sesangano reHarare Residence Trust apo tinenge tichidyidzana nemakanzuru tichidyidzana newashandi wekanzuru tiri kusangana nepatinoona kuti chinhu chinonzi demokirasi chinhu chinonetsa kuchiita bepa ratakanyora riri kubuditsa pachena kuti makanselas nguva zhinji wanosiya zvinhu zvinobva kuvagari vachiteerera zvinenge zvichirongwa newatingati mabhurokrats emukanzuru avo vanove nesimba guru simba ravo richinyanya kubva pakuti ivo ndoo vakanyanya kudzidzira mabasa makanselas mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu saka tiri kutarisa chimiro chedemokirasi mumaguta kuti watingati macitizens wagari havana simba guru rekushandura zvinhu zvizhinji kugadzirwa kwemitemo kupihwa kwemari kumaprojects ekanzuru zviri kunyanyorongwa nemakanselas wakabatana nemaofficials zvinobuditsa pachena kuti chinhu chatinoti demokirasi chinotarisira kuti weruzhinji wange wachibatsirikana wachindomirirwa nevavakasarudza chinhu chingori pabepa badzi asi hachizi kuitwa
vashumba mataura kuti vagari havana simba over macancellors sevagari veguta vasingafari nezviri kuitika zvikuru sei kuti hamusi kuona sokuti makanzura ari kuita basa ravo nemazvo chii chasara kuti chiitwe kuti zvinhu zvinodiwa navagari zviitwe zvibudirire
zvirongwa zvekanzuru zvinofanirwa kunyanya kutangira kuvagari kubudikidza nekumawadhi kunobva vanhu Muharare mune mawadi 46, kuchitungwiza kune mawadi 25, kuEpworth kune mawadi 7, kuRua kune mawadi 10. Zvazvinongoda ndezvekuti panenge pachiuya urongwa hukuru, makanselers ndiwo ngatange amboita misangano iri pamutemo, wachisangana newagari paine umbo wevanhu wauya pameeting iyoyo, pachibuditswa magwaro atingati maminutes anopupura kuti ichokwadi kwakaitwa hurukuro dzakati nedzakati nedzakati, kukaitwa zvisungo zvinoti chino neichi. Asi pari zvino tiri kuona dambudziko guru riri rekuti zvinhu zvizhinji hazvina umbo, hazvina magwaro anobuditswa kunze kwekungoti vanhu vanongonozvifunga pavanogara mumameeting vachingodoma zvavanofunga kuti ndizvo zvakakosha. Izvi zvinoputsa chirangano chekutonga kwegutsa ruzhinji, uko kunofanirwa kunge kuchinyanya kubuditsa pfungwa dzevanhu vakasiyana siyana. Pfungwa huru yozove ndiyo inobuda inoteedzerwa. Izvi zvinotipa mukana wekuti kana pachinge pachida kuwakwa urongwa hunosimudzira magariro ewanhu, panofanirwa kuti washandi wekanzuru vanongonyora chete izvo zviri kubuda muhurukuro newagari. Kana makomiti ekanzuru ogara pasi ari kushandisa magwaro abuda kumisangano inenge yaitwa kunzvimbo dzinogara weruzhinji, izvi zvinozoita kuti zvavanobuditsa nezvavanoronga zvinoenderana nezvakanzi ndizvo zviri kudikwa, ndo zviri kukoshera wagari.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika nezuro yakashanyira muzinda weAmerica uri kuWestgate muHarare, uko yakataura nenhengo dzechikwata chiri kuratidzira chichigara panze pemuzinda uyu cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chiri kuda kuti America ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZANU-PF. Sachigaro vekomiti iyi vakandines Paradza vanoti kuenda kwavo kumuzinda weAmerica kunotevera kupiwa kwavakaitwa gwaro renyunyuto nechikwata ichi chichikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Vanoti vazokoka chikwata ichi kuti chiende kuParamende nechipiri chinotevera kuitira kuti vazeye nyaya iyi mudare.
Ichokwadi kuti taenda ipapo kunovaona, nekuti ava vakanga vagara kwenguva yakareba vari ipapa vachinyunyuta nezviri kuita America kunyika yeZimbabwe, kunyanya-nyanya nyaya dzemasanction. Saka zvavakaita Broad Alliance, vakanyora gwaro rinonzi petition kuParliament. Saka vanyora petition kuParliament vachiti chichemo chavo ndechemasanction, chavaroda kuti America ibvise masanction awo akatarirwa Zimbabwe zina 2003, 17 years dapfuura. Saka ini ndakatumwa neParliament nekuti ndo basa rangu ndiri kuParliament iroro. Saka tanga tichifanirwa kuvaona ikoko. Saka hatina kuzokwanisa kuvaona nekuti pane zvimwe zvatanga tichida kuti titange tazvigadzirisa tisati tanovaona. Saka ndazoenda ndichinovataurira kuti tozosangana navo svondo rinouya. Saka tichasangana navo svondo rinouya tichazoti vauye kuParliament, nekuti nhasi tanga tichida kunovaona kuti ndopavari here shuwa, ndozvavari kuita here shuwa. Saka ipapo tazviona kuti ya vari shuwa, vari pamuzinda weAmerica. Saka svondo rinouya musechipiri tichavadeedza vouya kuParliament ivo veBroad Alliance.
Imi sekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo panyaya yezvirango pachichemo chavo ichi?
Isusu iye zvinezvi ndakatonyorera umwe wangu wekuAmerica anoonawo nezvekudyidzana kwedzimwe nyika kunze, Angel ari kuCongress nekuSenate futi, Jim Risch. Ndakavanyorera vese ivavo kuti tisangane, nekuti dambudziko ravanga vachiita maMP vamwe vedava vekuAmerica inyaya yekuti vanga vachingosangana nemaindividuals, vatori maindividuals vanhu vakazvimiririra, nekusangana futi neopposition vana Tendai Biti, vana Chamisa, vanani, asi vasingadi kusangana nesu Parliament. Saka ndakavati aiwaka numwe zvakanga zvatumwa kuzondiona kubva ku State Department. Ndikavaudza kuti aiwaka isu ndisu Parliament yeZimbabwe. Saka uya titaure seParliament yeAmerica neParliament yeZimbabwe. Tionesane kuti toita sei kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe izvi zvibviswe, nekuti mutemo unonzi zigera wakaitwa neCongress. Ende iCongress inofanira kutobvisa mutemo uyo yatinoti muchirungu repeal. Saka zvinotenge zvabva kwatiri isu nekukumbira kwatinoita seParliament yeZimbabwe. Pamusoro pazvo futi ipapo tinoona kuti isu seParliament ndisu tinovaudza kuti tapakati nenye mutemo yatinoti muchirungu law reforms, kuti tapapi nenye mutemo. Iye zvino ndoda kuudza kuti nhasi chai tapasisa mutemo wemedia freedom of information bill, tapasisa and nhasi taverenga kechipiri Zimbabwe media commission bill, and tapasisa futi nhasi international treaties bill. Saka tiri kumhanya nayo nyaya idzodzi kuti tizvipedze. Zvavari kuti tiite izvo tiri kuzviita.
Tichionawo iwewe chikwata cheBroader Alliance Against Sanctions vagara pokubvira gore rapera, zvinorevei imi muchichema kuti zvirango zvinge zvichibviswa?
Senyika inenge iri mune imwe nyika, hazvingi zviri zvakanaka zvokuti ambasada weAmerica otaura nezvizvarwa zveZimbabwe panyaya dzakadai. Zvinotaurwana hurumende kuhurumende kana kuti Parliament to Parliament. Saka zvatatoita izvi zvakanaka, tichatora zvavatitaura petition yavo iyoyi, tonzwa zvavanotaura kuwedzera papetition yavo, toendesa muParliament nenyaya iyoyo iri motion. Ripoti yedu yoitwa muParliament, tobva taita debate Parliament yose yeZimbabwe, towirirana tobuda nechisungo kuti toita sei seParliament yeZimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro vekomiti yeParliament inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindi nesiparadza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti chizvarwa cheThailand chakange chatiza kubva muchipatara cheWilkins chakazvipira kuhurumende uye chiri kuongororwa kana chiine chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. MuNewsday, sangano reUnited Nations Population Fund rinozivisa kuti hurumende yeZimbabwe haina mari yokuverenga vanhu mugore ra-2022, richiti hurumende iri kuda rubatsiro rwemamiriyoni 15 emadhora ekuAmerica. MuDaily News mune nyaya pamusoro pevana mukoti vechipatara chemupilo vakaratidzira nezuro vachishora vakuru vechipatara kuti vakavamanikidza kudzoka kubasa vasina kugadzirisa zvichemo zvavo. MuDaily News mekare, nyaya yemari inoita mamiriyoni mazana masere nemakumi mana emadhora ekuAmerica yeCommand Agriculture inonzi yakatsakatika payakapiwa kuGrain Marketing Board yadzoka zvekare mushure mevanoona nezvemabasa eGMB vaClemens Guta vaudza komiti iyi kuti havazivi nezvemari iyi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vapfereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Hai Studio 7, makadi vashamarari mose veStudio 7 nevateereri. Ndinetwavo Gabriel, ndiri kumuno muSouth Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechihurumende chedu cheZimbabwe, chihurumende chamunangagwa. Ini ndinorwadziwa zvikuru nenyaya yekutsakatika kwaItai Dzamara. Dai anga ichiri hurumende kare iyaya nemapurisa andinoziva ekare iyaya pachiri kutonga vamugabe, munhu aiti akaparamhosva kana akaparamhosva kuMarsh West akaenda kuChipinge kana akaenda kuBed Bridge aiwanika chete. But iye zvinezvi panyaya yaItai hapana chinhu chinokwanisa kuitwa nemapurisa, because now hapasisina mapurisa enyika, kwasara mapurisa ezano, mapurisa amunangagwa. Hamuna mapurisa enyika, hamuna masoja enyika. Mapurisa ndezano, masoja ndezano. Saka zvese zvinoitwa, mhosva dzinoparwa kana dzikaparwa nevanhu vezano, hapana chinoitwa. Vanhu vakapamba iTai vanhu vezano, ndo vakapamba itai handina hangu umboo asi ndo matauriro andikuita nokuti dai vanga vachiri vanhu vezano vakapamba itai mapurisa angadai akabata vanhu vakaita izvo zvino nokuti vanotoziziva chakaitika pana itai ende vanoziva kuti mupenyu here kana kuti akafa uye ari kupi vanotoziziva ndatenda hangu
pastudio 7 apo makadiko mukomatananokawande musadareni tiplire mumavhoisi yedu ndine trasi dzirikeza handina hangu zvandoda kutaura zvakawanda but tangurita sende mavhoisi but kuvhura musingavhura handizivi kuti chii
nyika yezimbabwe iyai inonetsa iyai kuti titi inganatsa kuti inyika ingazotozoo endai moona zimbabwe yabudiriraka hana munangagwa ava vari pava haa hapana hapana zvinotoda kuti ivo hana munangagwa votozvininipisa vobatana navana chamisa vabatana navana chamisa ndokuti nyika yezimbabwe yainake ende mukaona coronavirus ikange yatopinda munyika muya muzimbabwe hapana vanhu tinopera nekuti ana mwoyo vanongototaura kuti haa tazogadzirira haa tazodaidai ndo basa ravo iroro rokungotaura zvinhu zvokunyepa nguva nenguva hapana chinobuda muzimbabwe muya
muri seiko madzikoma pa studio 7 apo tiri vapenyu takutongotya iyo COVID-19 yadai kupinda muSA matiro chimwe chinoshamisa ndeuyuyu mutungamiri anonzi mutungamiriro nangagwa ukatarisa mamwe maspeech ake pane vanhu so ndezviya zvokutoti chero vazukuru vanogona kutadza kana kutoteerera sekuru vachitaura unozvishayira pazvo chokwadi hatina kwatiri kuenda hanzi ndatombopinza ruoko ndikatonzwa haai muri kutonhorera chaiko hameno kuri kuenda zimbabwe shuwa munangagwa dai angosiyo
mazurasei pastudio 7 apo isi vashamwarari nemese munoteerera ndoda kutaurawo pamusoro papurezidendi wedu uyu zvinorwadza mashoko anotaura zvinorwadza zvisingamboiti achitaura zvakadaro vanhu vasi vakateerera achitaura zvemapeti nendiro munhu wapurezidendi asingatauri zvinhu zvinoita kuti nyika ienderere mberi nyika ibudirire achitaura zvemapeti peti anowanikwa sei mudzimba dzisina chikafu zvinorwadza zvinotaurwa napurezidendi wedu izvi zvinorwadza zvisingamboiti ndinoenda kuti panhau yemurume akashayikwa vanoziva vanhu vezanupiefu vanoziva kuti akaendepi ndatenda ndiri pano zvangu papretoria panapa
ini ndinoitwa Denis Makute ndiri kuno kueastern cape port elizabeth tinotenda vashamarari vese vanotitefenyurira nhau dzestudio 7 vana blessing zuru tanonoka hwande jonga kandimire ndichiti murambe makadaro nokutipa news dzestudio 7 dzamangwanani namanheru ini nyaya yangu iri pana amai mfumira ndinoda kuziva kuti amai mfumira mari yababa vangu vachatiparini because ndakazvarwa 1983 baba vangu vachisevenza kuzimpax asi mari yababa isati yabuda saka vachatipa mari yedu rini ndatenda hangu jonga kadibiri
pastudio 7 apo pari sei guys kana kune vane ruzivo nepolitics dzemuzimbabwe munobva matonyatso kuona kuti kana vaiva ne vachiti wafa wanaka ka hapana kuti wafa wanaka pa mugaba anga akashata veduwe tarai muone mhuri yemunhu iri kuchema kuti taidza mara akaindepi hapana tinozikanwa kudza akafamba sei nanhasi vari kungopamba vanhu hazvife zvakapera munyika yedu izvo
manga makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga madzimai nevasikana takamirira kunzwa kwamuri tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 mchitudza zvamunofunga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi evatori venhau, vazhinji vavo vari vanhukadzi muCameroon, vari kushedzera rubatsiro mushure mokurasikirwa nemabasa avo, vamwe nemisha yavo, zvichikonzerwa nokurwisana pakati pehurumende nezvikwata zvinoda kuti matunhu azvo azvitonge. Vatori venhau ava vanoti vanopambwa kana kurohwa mushure mokuramba kunyora zvamanyepo vachitsigira hurumende kana varwi ava. Dare redzimhosva muIsrael raramba chikumbiro chemukuru wehurumende vaBenjamin Netanyahu kuti vambomira kutongwa nemhosva yeuori svondo rinouya. Magweta ava Netanyahu vakange vakumbira kuti kutongwa kwava Netanyahu kungomiswa kuti vanyatsotarisisa umbowo huripo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kukunda vaBernie Sanders musarudzo dzeDemocratic Party dzakaitwa nesuro manheru mumatunhu eMichigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Idaho neWashington. Patauya pamhepo, mavhoti ange achiri kuverengwa, asi vaJoe Biden vange vachinzi vakunda vaSanders mumatunhu eMichigan, Missouri neMississippi. VaSanders vange vachifanirwa kukunda mudunhu reMichigan kuti varambe vari mumakwikwi aya. Mabudiro aita zvinhu aya anoreva kuti vaSanders vave pakaoma zvekuti vazhinji vave kutovakurudzira kuti vachiregera kukwikwidza, asi kuti vatsigiri vaBiden, izvo zvingaratidza kubatana kwevatsigiri vevarume vaviri ava. VaBiden navaSanders vari kukwidzira kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa munambudzi, apo anenge akunda kuDemocratic Party achazokwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Military Talk.
Ndakuva kamusha asi yana inorova ma, hatichada kusasana inganguva yatofa mama. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo, izere mibuzo mama,
nziyo yerudo.
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Anunzi hemi haladeo, oh 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 oh.
Jaya guru ja praise nziyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose. Sangano rinomirira vagari veHarare Harare Residence Trust rinoti makanzuru mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika disen.